Achipara kushanda kwe Matare pa mzinda we Constitutional Court nasi, Justice Malavavati Matare anopa mitongo yawo mushure mekupa ma TVS mukana uye anoita izvi achiteledza mutemo. Vatine kudaro, zvakakosha kuti mitongo yeMatare iremekedzwe vachiti kana vanenge vasingafare nemitongo iyi vanokwidza nyaya dzavo kuMatare epamusoro. Vati Matare epamusoro anotambira kana kuisa mitongo yeMatare pasi parutivi kana achinge aona zvakakodzera. Justice Malavavati kunyomba vatongi veMatare. Justice Malavavati, kunyomba vatongi veMatare handiko kunoshandura mitongo yavanenge vapa.
The rule of law demands in the circumstances that the decision of the court be respected. A party does not have to agree with the
mutemo unoshedzera kuti mitongo yeMatare iremekedzwe kunyange usingawirirane nayo. Hapana anofanira kunyomba vatongi. Ndosaka ndikukurudzira vanokwidza nyaya yekuMatare nevanhu vese kuti varemekedze Matare nemitongo yavo.
Asi vati vanhu vakasununguka kuongorora mitongo inopiwa neMatare uye izvi zvinosimbisa mabasa emutemo munyika. Vati izvi zvinokwanisa kuitwa pasina kunyomba vatongi. Justice Malava vati zvinofadza kuti mapazi ese ehurumende ari kurwisa nyaya dzeuori muhurumende uye vakurudzira mutuchisi mukuru wenyika kuti aone kuti nyaya dzese dzeuori dzaunzwa kuMatare nechimbi chimbi. Vati sezvo vakavhura Matare anoona nezvenyaya dzeuori muHarare neBulawayo gore rapfuura, gore rino vachavhura Matare akadai kuMasvingo, muTare neGweru. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana naJustice Malava kuti Matare anofanira kuremekedzwa.
Kuremekedzwa kunopiwa kuMatare ndokunoita kuti zvavanenge vatonga zvive zvine chiremerera. Hatifani kushora Matare yedu nyambo tisingatenderani navo.
VaHogwe vatiwo vanotarisira kuona Matare achitonga nyaya dzeuori sezvo pave neMatare akamirira kunzwa nyaya idzi chete.
Rokugama hwamukuru weMatare achitaura kuti veNational Prosecuting Authority vakurumidze kuti nyaya dzecorruption dziunzwe kuMatare kuti dzikurumidze kuitwa kuti ruzhinji rwevanhu vone kuti chii pane chiri kuitwa nenyaya dzecorruption.
Rimwe gweta rapindawo pachitiko chanhasi, Advocate Eric Matinenga vati vafara chose kuti Justice Malava vabuda pachena kuti vanoda kuti Matare agadzirise nyaya dzeuori munyika.
Uori chinhu chatikanganisa munyika and ndofunga zvinokodzera kuti pese paungana vanhu nyaya yeuori ngaita uori ngaipfumurwe.
Vatiwo vanotsigira mashoko aJustice Malava ekuti vanhu havafaniri kunyomba vatongi kana vachinge vapa mitongo isingavafadze.
Isinoti whatever criticism vanoita ka it must be tempered. Uchinyatsoona kuti apo dei vanga vakadai zvingere zvakadai asi haikona kunyomba.
Vatiwo vanhu vanopikisa vatongi vanofanira kuburitsa uchapupu hwekuti mutongi atadza basa kwete kunyomba pasina umbowo. Justice Malava vati zvakakosha kuti Matare apiwe mari yakakwana vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti akwanise kuita basa rawo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.